Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya. Vazhinji vati vanavo vari kutadza kuenda kuzvikoro nechaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vaMaxwell Chaminuka vati vagari vekumaruwa vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Zvishero zvedu zvizhinji inyaya yekuti makosti akudhura kuinda kwavanhu kundotora mabirth certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvozvo uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda birth record kuzondotsvagirwa birth record unonzi bhadhara search fee. Ndo matambudziko atinawo iwayo.
Mumwe mugari vadzona kuti mugwagwa vatiwo vari kutadza kutora gwaro rekuberekwa kwemwana wavo nekuti vakasiyana nemudzimai wavo uyo vasingazivi kuti aripi nekuti mutemo hautendedzi kuti mwana atoreswe magwaro pasina amai vake.
Ndokuti ndiri kuda kutorisa mwana birth certificate but ndiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti ngavapi ngavavepo. Mai vacho ndapedzisira vaona 23 years or so back. Saka kuti nditi vari papi handizivi pavari. Kuhama dzavo kwandakaenda mai vacho vakashaika, stepfather vacho vakashaika. Saka kuti ndizive kuti vananga vana marelatives acho ari pedo chaivo chavo ari papi ndivo vanonzi kumisha kwavo chavo kwavanozvarwa ndekwagutu. Saka kwagutu kwacho kuti ndii ndinonotsvaka vanhu vekwamoyo vapi vacho noti senemo yangu yaishandisa ndimoyo. Saka kuti ndii ndinonovatsvaka njivatsvaka papi hazvina kuchipa zvese.
Ambuya Sibongile Masukumo vekumwenedze vati vari kutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kuSouth Africa kwavakarovera ikoko.
Baba vacho vakaenda joni namai vana kudzoka. Ndakainda ini vasipo baba namai vakatoda vabereki vavo. Saka vabereki vacho handizivi ndonovawanepi. Havafoni, havatumiri. Mwana wadova grade 1 hana bhethi kuchikoro wangotoda bhethi. Ndisao ndodini. Mwana wakamuzvara 2011 ndipo vakangoenda vangoti gare gare.
Vamwe vagari vachema chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kuvabata zvakanaka uye inoita choko muhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi chimbi. Amai Esther Nyambiya vesangano reMaslow United Residents and Respairs Alliance kana kuti MURA vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti haachatoreki zvizhinji hurumende haina mari yekugadzira. Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro.
Well, ndingatanga nezvanyanya kubuda. Zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates. Zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana. Ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana maIDs. Saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari masingle parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu haasiri kuzivikana kwaari. Saka vanopa magwara ekwa registrar general vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisisa kuti ai wakaenda munoya neumwe mubereki zvinenge zvichivagozhera izvozvo. Vamwe ndo vakaenda kumhiri kunyanyanya tiri kunoku vanobva kunana Mwenezi kudhuze nekumabhodha kunana South Africa. Ivava vazhinji vavo vaita bhodha chambini vakanobara vana vari ikoko. Zvinonetsa kuti vawanire vana magwaro.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko anosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwaro ayo sezviri pamutemo wenyika. Vachipa humbowo kukomisheni mukuru webasa muhofisi inopa vanhu magwaro mudunhu reMasvingo amai Stembeni Chitsa vati vari kuzama nepavanogona napo kuti vanhu vaone magwaro nyore.
Tinisha ofisi toita madistrict 7 tozoita ma21 sub ofisi.
We have a provincial office madistrict mangani?
Madistrict 7.
7 districts
and
21 sub offices.
Ari madistrict imomo yekuti vanhu vano vaitirwe nyore nokufamba. Uyezve tinoita mamobile registration.
We also carry out what are called mobile registrations.
Patinenge tichienda pamadoorsteps evanhu.
We actually move around to the doorsteps.
Zvinezvi takapedzisira kuendako 2017
na 2018. The last time that we did some door-to-door registrations was in August
2017 kusvika muna June 28.
It was in 2017 up to June 2018.
Tinenge tichipinda ward yoga yoga.
We
sister masters ipapo kuti vanhu vakwanise kuuya ipapo.
Vamugwadi vati vachanyora gwaro richapiwa hurumende kuti igadzirise matambudziko arusangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndiri Gandri Maramba.